Vachipara gwaro rakanyorwa mushure menguru yakaitwa nesangano ravo kubva muna mbudzi gore rapfuura kusvika muna mbudzi gore rino iro rakanzi Zimbabwe Transition in a Mud Terrain, Political Economy under Military Capture, mukuru wezDI Dr. Pesai Ruhanya vati mauto akapinda munyaya dzematongerwo enyika kare uye hazvina kuvashamisa apo wakazobvisa vamugabe pachigaro. Ongororo iyi yakaitwa pachibvunzurudzo vanhu vanodarika makumi mana vanosanganisira vari muchiuto, muchipurisa, vasori kana vaimbo vemabasa aya nevakarwira hondo yerusununguko, inoratidza kuti vechiuto vave munyaya dzeupfumi uye vakabata makambani nemapazi ehurumende akakosha. Semienzaniso, mauto nevasori vakazara mukomisheni yesarudzo, makambani ehurumende, uyewo vainge vakabata makambani aichera mangora kwamarange. Asi varohanya vati chikuru chakakosha ndechekuti zvese zviri kuitika izvi hazvibvumidzwe nebumbiro remutemo yenyika. Zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvevanhu vakabvunzurudzwa zvinoti hazvifariri kupindira kwemauto munyaya dzematongerwo enyika neupfumi. ZD inoti nekuda kwekugunun'una kuri kuita veruzhinji, zvakakosha kuti mutungamiri aripo nehurumende vaone kuti mauto haapindire munyaya dzisinei nawo.
Basa remauto ibasa rekudzivirira nyika. Vafani kuwanikwa vachiita zvematongerwo enyika vachisapota bato ripi zvavo kunze kwokuti kana varetire mupolitics, varetire mukuita safe the country, ndopo vanokwanisa kudii kuzoitawo zvepolitics. Asi kana vanhu vechiuto vari mumauto havafani kuita zvematongerwo enyika. Saka ndo chinhu chikuru chiri kubuda chi muresearch yedu.
Vanotiwo zvakakosha kuti vemasangano anoshanda akazvimirira, mapata anopikisa, pamwe nevanhuwo zvavo vaone kuti mitemo yenyika yatevedzwa.
MaZimbabweans anofanira kubuda pachena kuti mutemo wenyika unoti chii, to respect mutemo. Saka panofanira kuitwa madiscussions nevanotonga, vana vamunangagwa vanotonga vapresident izvezvi nemapato emacivil society kuti aiwa munyika munofanira kuva nemutemo. Government inofanira kuva government of laws. Kana ichinzi government of laws, ini government inoteera bumbiro romutemo wenyika kuti mutemo wenyika unoti chii.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatakura zhangazha vaudza Studio 7 kuti zvinyorwa zveZDI zvakakosha sezvo zvichipa veruzhinji mukana wekunzwisisa kuti zvinhu zviri kufamba sei munyaya dzematongerwo enyika.
Zvobatsira vanhu kuti vazive kuti zvii zviri kunyatsoitika panyaya dzemauto nevanoita zvematongerwo enyika kuti chakambonyanyoitika chii uye kuti zviri kuitirwei uye kuti kana chitarisa kuti vanhu vanozvitonga zvakanaka here kana kuti vanotongwa zvakanaka, yatinoti demokrasi inenge yakamira sei munyika. Zvobatsira kuti vanhu vaone ruzivo nezviitiko zvesezvo.
VaColin Chibango vekuElection Resource Center vati kunyange hazvo ongororo iyi yakaitwa mauto asati abvisa vamugabe pachigaro inoburitsa pachena umbowo hwekuti mauto anga agara achipindira munyaya dzevanhu, asi vanoti zvakakosha kuti vanhu varatidze simba ravo.
Vanhu vagara vane simba, ndosaka muchiona kuti even musi wa 18 November masoja acho akadawo kuti tingovapo kuti tivataridze kuti tiri kuvasupport. Izvozvo zvinotaridza kuti vanhu vane simba, kana zvisina vanhu hazvina gwaro, hazvina legitimacy.
Mukuru weYouth Forum Zimbabwe vaWellington Zindove vaudza Studio 7 kuti zvichitevera kubatana kwemauto neveruzhinji pakubvisa vamugabe pachigaro, vanhu vave nemukana wekuudza mauto zvavanoda kwete kuarega achiita madiro aJorgina. ZDI inoti hurumende inofanira kushandura mashandiro emauto pamwe nemamwe mapazi anoita zvekuchengetedzwa kwenyika, pamwe nekuumba komiti yakazvimiririra yekuongorora zvichemo zveveruzhinji pamusoro pemauto. Sangano iri rinotiwo zvakakosha kuti vemapato anopikisa vaitewo zvirongwa zvinoita kuti vawane rutsigiro kubva kumauto pamwe nevakarwa hondo yerusununguko. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.